Umwe mugari wa Emerson Madzana vati sevamwe vatungamiri vose vane nhoroondo yekutonga nedemo hazvishamise kuti vamugabe vakaratidza kuti vanoda kuramba vari pachigaro. Asi vati vanoona vamugabe vachisiya chigaro chavo munguva pfupi iri kutevera.
Ndizvo zvinongoita vanhu vanodzvinyirira. Okay, look at Saddam Gaddafi. They fight mpaka vazoperewa. Tinovimba kuti sinongoko kwaipedyo.
Izvo zvatsinirwawo na Elliot Stolle, avo vati vanhu vavafanirwe kuora mwoyo vachienzanisa nhoroondo yenyika nenhoroondo yekufamba kwevana veIsraeri vachibva muutapwa kuenda munyika yeuchine mukaka kuCanaan yavaive vavimbiswa naMwari. Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vati kunyange zvikadii vanoona utongi hwavamugabe huchipera nekukasika. Vatiwo masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vanofanirwa kungwarira kuti vasakoshewa kuti hondo yekugadzirisa bumbiro remutemo yenyika haina kupera.
Takanguva taibvirira semasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa, asi zvazonaka kuti zvanetsa uno muZANU-PF. This time around tabva tabatana pamwe chete. Asi tapedza chiitiko ichi, tinofanira kukurumidza kudzokera kubhora. Tinogadzira nyaya yomugwagwa unoinda kumaelection, mareforms. Tione kuti zvinhu zvese zvakamira muorder. Zvinhu zvinenge vana aipa zvaalainiwa neconstitution, aipa neposa zvangatishungurudza makore ose. Saka tinofanira kurangarira zvakare kuti tichipedza kuita izvozvo ZANU-PF iri kuramba iripo ende inoramba iri ZANU-PF. Isu sama opposition tudzokera kundima kwedu kana tichidzokera. Isuwo savanomirira kudzoredza vanhu tudzokera kundima nokukurumidza.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vatsinirawo izvi vachiti nekuda kwekuti zviri kuitika munyika pari zvino zvinhu zvakakosha zvikuru munhoroondo yenyika, vanhu vanogona kufarisa zvokuzopererwa nemazano ekuti voenda sei mberi.
Tinoziva pakaitika zviitiko zvakadai izvi panowanzova nekuvhiringidzana vhiringidzana pakuedza kuwana nzira yakanaka yekuti tiinde mberi yatinoti way forward nechirumbi. Ngatiregei kuwira mugomba rakadaro rokuti tinozotadza kuziva kuti tirofanira kuitei senyika. Zapu iri kuti ngatichitangisai transitional process ichagadzirisa matambudziko ari imidhieti atirikusangana nawo senyika. Upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka. Tirikuda kuti transitional authority munguva pfupipfupi yaichashanda itarise kuti economy inostabilizer, yotarisa zvakare maconstitutional reforms. Isusu hatisarudze mareforms, tirikuda ese.
Pari zvino veruzhinji vari kukwenya mhuno dzavo nekasiyanwa vakamirira kunzwa kuti vamugabe vasiya basa uye kuti chii chichatevera mumashure. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.